ndinoona sekuti ndo basa redu isu vatape nawo kuferefeta zvakadero zvichipedzira zvaita kuti vari munzvimbo vanobata nzvimbo dzeutongi dzakaita savaobhadhaya vapinde mumatare edzimhosva nenyaya iyoyi. Saka ndo basa redu isu vatofanira kunge tichiita kuitira kuti vanovavhotera vacho vazive kuti vari kuvhotera vanhu vakaita sei.
Chii chakapa kuti utevere nyaya yekambani yedraxi?
Chakapa kuti tiitevere nyaya iyi ndechekuti mitengo yavaitaura yezvinhu zvavo zvavaida kutengesera hurumende yanga iri pamusorosa kudarika mitengo yezvinhu izvi muzvitoro zvedu matoti mumafamasi. Mamasiki avari kuda kutitengesera anoita iwo inodhurisisa inoita $5 asi ivo vanga vakaiisa pa$28. Saka ndo zvakaita kuti tinyanye kuona kuti aiwaka panguva yekumanikidzika munguva yecovid yakadai vanhu vopamha vobirwa zviri pachena kudai zvakatisunda kuti tiferefete nyaya idzi.
Unotora sei mabatirwo ari kuitwa nyaya yeuori muhurumende nekudyidzana kuri kuita kambani yedrugs nehurumende yava Emmerson Mnangagwa?
Ndinoona sokuti mukuru wehurumende vaMnangagwa yave nguva yekuti vaitore matano kuburikidza neutungamiri hwavo nemaminista avo vaone kuti uori hwapera muZimbabwe. Ndinoona sokuti vakaramba vakanyarara vari kutendedza uori kuti husvike mumaministiri ose zvavo. Tichapedzisira nyika yose yangova nyika yeuori, hapana chichafamba, hapana chinobuda, uyezve nyaya yeupfumi haiendereri mberi nekuti uori hunokwadza vasina mari vakaita sevarombo vari pasi pasi vanotoda kubetserwa nehurumende. Saka kubira vanhu varombo hakusi kubira hurumende, kubira vanhu varombo.
Takanzwa hurumende mazuva mashoma apfuura ichiratidza kusafara kwayo neburiswa kuri kuitwa nhau dzakanangana nenyaya yekambani yedrugs. Imi sevatori venhau kana muchiita basa renyu munonzwa sei mashoko akadaro kana achibva kuhurumende?
Isusu tiri kukurudzira hurumende kuti isati yaparura mashoko ayo kana kushora mabudisirwo ari kuitwa nhau iyi nevatapi venhau, dai vamboferefeta. Vapedza kuferefeta kuti ndo zvatawana izvi. Pari zvino kwatiri isu tiri kutoona sekuti basa riri tiri kubata zvakanaka nekuti mutungamiri wedrugs vakamusunga havasati vamupa bhero kuti ange achibuda. Nhasi taona vaobhadhaya vachisungwa vachiendeswa kumatare. Saka tiri kufara, asizve tiri kukurudzira hurumende yacho kuti ngairambe yakatarisawo zvatiri kutaura. Ndinofunga sekuti yambiro iri kubva kuvatapi venhau yakakosha kudarika kunyengedzana kurimo muhurumende.
Vasungwa vaviri ava vanguwaya nava mwoyo, muri kubvutikana here kuti ndivo chete vanga vachifanirwa kunge vachibatwa nenyaya iyi kana kuti mune muonero wakasiyana?
Isu sepataitsvapa nhau iyi takaona kuti vamwoyo ndivo vanopedzisira havo kupa mutemo wekuti ngatishandire nekambani iyi. Asi pane ratingati dungwe revanhu vanofanira kunge vachisungwa vose vanga vari mukati menyaya iyi, kubva kuministry of health, kubva kunatfam, kusvika kufinance, vose havaifanirwa kunge vachisungwa. Uyezve tiri kungoramba tichingonzwa vamwe vachiti drugs ine ukama watingati hwisawira nemhuri yekwavaMnangagwa, asi tatisina kusangana nacho umbowo hwakanyorwa pasi kuti umbowo huripo kuti ava vanodzidzana neava. But nyika yose ndo zvairi kutaura.
Pane zvimwe here zvamuri kuongorora kana kutevera zvamuchaburisa zvinogona kunge zvichizunza nyika yose?
Isu sevatape nhau kuno kuzi Morning Post tine mainvestigations kuferefeta kwatiri kuita kwakasiyana siyana muhurumende yavaMnangagwa. Pari zvino tiri kutarisana neministry yezvicherwa, ministry of mines, kwatiriona kuri kubvawo zvitemo zvakanyanyisa kuti ministiri iyoyi vanhu vose varimo varikuita uori saka tiri kuserefecha zvedu tinazvo zvatinazvo zvatioti makosi documents nemasosi documents atinawo atiri kushandisa pakuserefecha nyaya iyi ende tiri kutarisira kuti mumazuva mashoma anotevera ndofunga hurumende ichatorawo matanho ayo nezvatinenge tabudisawo.